Mangwana na akanaka vateereri, tunosangana zvakare mangwana na anhasi uri musi wemuvhuro kunyana 26, 2022. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinhu zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Hakuna murayiridzi ari kuzoenda kubasa nhasi. Chisungo chakaitwa musi wa 16 September chinosunga varayiridzi masiku 7 ese. Chakaitwa pamubatanidzwa wemaunions ese vachisangana, mafederations ese ari 4. Tinochiremekedza zvakanyanya kuno kufozero.
Mubatanidzwa unomirira masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo dzichaenderera mberi neurongwa hwekurangwa mabasa kutanga nhasi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuwedzera dzimwe mari dzinotambirwa nevashandi vayo. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora rinoti riri kuronga musangano mukuru weCongress kana kuti Ordinary Congress gore rino risati rapera. Zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika zvovimbiswa nehurumende kuti munguva pfupi inotevera inenge yaparura urongwa hwekuchengetedza mari hwediaspora bond. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mubatanidzwa unomirira masangano evarayiridzi weFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU unoti nhengo dzavo dzichaenderera mberi neurongwa hwekurangwa mabasa kutanga nhasi kunyange hazvo hurumende yakavimbisa kuwedzera dzimwe mari dzinotambirwa nevashandi vayo dziri mumadhora ekuAmerica. Svondo rapera, vamiriri vehurumende nevamiriri vevashandi vakaita musangano wekuzeya nyaya dzemihoro, hurumende ikati ichawedzera nezvikamu 25 kubva muzana mari dziri kupiwa vashandi dziri mumadhora ekuAmerica. Asi vashandi vehurumende vanonzi vakati vari kuda kuti hurumende iwedzerewo zvakare mihoro iri mumadhora emunyika. Hatina kukwanisa kubata sachigaro wemumwe mubatanidzwa wemasangano evashandi vehurumende weZimbabwe Confederation of Public Sector Trade Unions, amai Cecilia Alexander, kuti tinzwe pamire sangano ravo sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata sachigaro wemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi weFOZEU vaobert masaraure.
Hakuna murayiridzi ari kuzoenda kubasa nhasi. Chisungo chakaitwa musi wa 16 September chinosunga varayiridzi masiku 7 ese. Chakaitwa pamubatanidzwa wemaunions ese vachisangana, mafederations ese ari 4. Tinochiremekedza zvakanyanya kuno kufozero. Isu hatisi vanhu vanoti vakasunga vosunungura. Nyaya yemuhoro yatiri kuchema kuti vakutirimuve zvavakavimbisa musi wa 1 August. Taakuda mari inotenga ipinde muhomwe dzedu. Tiri kufara nekutsigirwa kuri kuitwa chirongwa ichi nevarayiridzi vese nyika yese. Maunions ese ari muFOZEU ari mana. Mamembers avo ese haasi kuzoenda kubasa nhasi. Tichiti vakutirimuve ndimi mega munoziva kuti kubasa tichadzoka rini. Musi wamunenge matobhadhara mari yedu yamakatengera muna October 2018 tichadzoka kubasa tichishanda nemweudzi.
Asi tiri kunzwa kuti vamwe vamiriri vevashandi hurumende vari kuti sezvo tatanga nhaurirano nehurumende pamusoro pemihoro tadii kuti timbopa mukana kunhaurirano. Imiwo seFOZEU hamusi kutorawo here danho iri rokumbopa mukana kunhaurirano dzakatanga svondo rapera?
Pakusiva kwese kwatinoita hapana vanhu vanorega hondo nekuti kwavimbiswa kuti kuchaitwa nhaurirano. Nhaurirano dzese dzadzinoitwa vanhu vari mumatrenches futi dzichirira futi dzinonyarara pazvonzi paitwa ceasefire pane chitemerano chaitwa. Ukazwa anoti hatisi kuda kunorwa kuti tiwane mari nekuti tida kunotaurirana. Munhu iyeye anenge achida kunyengedza vanhu achibata vanhu kumeso. Taane makore akuda kusvika mashanu tichirwa nezvenhaurirano idzi asi tisati tamboona mari ichibuda muhomwe dzevanhu. Isu tiri kukurudzira varayiridzi kuti kana kuine nhaurirano dzinoitwa musi wa 27 ngadzikuwanei muri mumatrenches. Nukuti wanotaura vacho vataure vachisiya kuti makatsamwa. Asi vakataura kuri pabasa havazozivi ukasha wakuinawo nenyaya yekushaya chekudya, kushaya chekubata makore akawanda kusvika makutoone wasiwa nepasipasi.
Tinoona kuti pamakaita nhaurirano dzekupedzisira idzi makapinda muri pamwe chete nemamwe masangano evashandi vehurumende. Chii chazoita kuti munde kuzvipatsanura musiri kubata pamwe nevamwe venyu?
Panhaurirano musi wechipiri tichange tichitoendawo tichitaura tichinzwa kuti vanoti chii, asi chatangosiyana chete ndechekuti isu hatisi kuzoita nhaurirano tisiri kumatrenji. Changosiyana chete ndechekuti vamwe havasi kuda zvekudhimanda zvinhu zvavanotisevha, nevamwe vari kutsvaga dzimwe nzira dzekuti pamwe vanoda kunzi ndo vakanaka, asi isu tinoda kushanda nevamwe zvakanyanya chatisingazoiti chete kutengesa mawekas atinomirira tichinyembedzera kunge tinovamirira tichivabata kumeso. Hatisi pakuita dhirama. Tinotoziva nyaya yestrike yanga ifanira kunge yakaitwa musi wakavhurwa zvikoro. Tikanyengeredza varayiri, hurumende yakati chagadzira mari papeti zvikakundikana. Saka uku kuti kunpa matops chiungu chinganobatana chatisingazobvume chete kuti tidemobilize vanhu ivo vasati vaona cheuviri. Tinoshuwirawo kuti neimwe nguva neumwe mwaka vasi vose vanhu achabatana, kwete pakunogara pamabhodhoro chete vachipiwa chinishu nezvimwe, asi pakurwisa kuti nyaya dzavo dzisvikwewo. Tisaite senhapwa, tine kodzero dzemubumbiro nemutemo dzatinoda kuti tiexercise tikwanise kurarama upenyu huri nani.
Vanga vari sachigaro vemubatanidzwa wemasangano anomirira varayiridzi veFederation of Zimbabwe Educators Union kana kuti FOZEU vaObert Masaraure vari parunare nestudio 7. Bato reMDC inotungamirwa navaDouglas Monzora rinoti riri mushishi kugadzirira musangano mukuru weCongress yebato iri gore rinorisati rapera. Mutauriri weMDC waWitness Dube vanoti zvigaro zvose zveutungamiri webato zvichange zvichikwikwidzwa paOrdinary Congress iyi kusvika kune chemutungamiri webato, uye nhengo dzavo dzichange dzave kukwanisa kuita sarudzo dzematunhu nguva pfupi inotevera. Ngatinzwei hurukuro yataita navaDube pamusoro peurongwa hwebato ravo uhu.
Bato redu reMDC riri mubishi rekuita yatinoti Ordinary Congress. Ordinary Congress zvichireva kuti kunenge kuchikwikwidza makurukuta ese bato rese kubva pasi kuchienda kumusorosoro kwacho kwapresident chaiko chaiko. Ndicharangarira kuti last time takaita iri Extraordinary Congress takaita nekuti constitution yedu yeMDC inotaura kuti kana mutungamiriri achinge ashaika kana kuti achinge atadza kuti ange achiita basa rake, bato rinofanira kuita iyoyo Extraordinary Congress kuti ringe richitsvaga mutungamiriri anova ndiye anozotungamira kuitwa kweOrdinary Congress kuburikidza neconstitution yedu. Saka ndo yatichaita.
Saka pari zvino urongwa hwenyu hwapapi?
Pari zvino tapa maprovinces. Maprovinces eMDC kana aitiwa apera ndivo vanozodoma kuti vanhu vanofanira kukukidzana mustanding committee kuti vaite zvigaro zvepastanding committee ndava nani. Saka mucharangarira kuti pasupreme court judgment zvakatobuda kuti vaimbove mutungamiriri vachamisa vanga vatora chigaro ichocho chekutungamirira bato asi vasina kutombodomwa nemaprovinces, ndo zvakavatadzisa kuti varambe vari mutungamiriri. Saka kana maprovinces edu edu apedza basa rao achadoma kuti vanofanira kukwidza ndava nani. Ivavo vadomewa ndivo vanokwikwidza, anenge akunda pa election iyoyo ndiye anoita chigaro ichocho chaanenge achikwikwidza.
Chii chasvitsa kuti munge muchiita iyo Ordinary Congress iyi?
Chasvitsa kuti tinge tichiita Congress iyi ndechekuti makore 5 akatofuura kare ataifanira kunge tichiita nawo Congress. Zvigaro zveMDC munhu anongochibata kwemakore mashanu chete. Saka 5 years yanga yapfuura kare kare. Zvakatitadza kuti titadze kubata time last time ndeyekuti kwanga kwaita kupikisana pavatungamiriri kwakazoitisa Supreme Court judgment.
Zvigaro zvipi zvichange zvichikwikwidzwa paCongress iyi?
Zvigaro zvese zvemustanding committee zviri pamutemo zvichange zvichikwikwidzwa. Zvikurusa pane constitution ya 2014 yaka amendiwa ichijekesa kuti kunofanira kukwidzwa zvigaro zvipi. Andidi kuti nditaure ahead of what the National Council will say, nekuti zvimwe zvacho zvichaziviswa ne National Council. Saka semutauriri webato asingazvitauri ega, ndichamirira National Council kuti itange yaudza vanhu zviri pamutemo tisati tapinda mukongresi kuti ndezvipi zvigaro zvinenge zvichikwikwidzwa kuburikidza neconstitution yedu. Asi munhu wese anoziziva kuti kubvira muna 2014 takaita maresolutions aizotanga kushanda in the next congress inova ndiyo iyi yatiri.
Saka vachada kukwikwidza zvigaro vati vatanga here kutsvaga rutsigiro?
Vanhu havasati vakukwanisa kutsvaga rutsigiro, nekuti sezvo ndambotaura, munhu kuti unzi uri kukwikwidza hunge wadomiwa nemaprovinces. Ku MDC hatina tsika yekuti munhu anongosimuka oti ndakuda kutungamirira. Unomirira maprovinces ova ndiwo anokukumbira kuti tinokumbira kuti mukwikwidze pachinzvimbo chakati. Kana vasina kuita izvozvo, unenge usina mvumo yekutombotaura nezvekukwikwidza zvamuchose. Saka vese vari kuita izvezvi nguva dzino vari kuzviita zvisiri pamutemo. Nguva inozobvumirwa vanhu kuti vakwikwidze inenge iri nguva apo maprovincial nominations anenge apera.
Vanga vari mutauriri webato rinopikisa reMDC inotungamirwa navaDouglas Ngonzora, vaWitness Dube vari parunare kuulawayo neStudio 7. Gurukota rezvemari muzvinafundo Mutuli Ncube mukupera kwesvondo vakavimbisa vana veZimbabwe vari kunze kwenyika kuti munguva pfupi inotevera hurumende yavo iri kuparura urongwa hwediaspora bond, uwo vakati huchapa zvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika mukana wekudyara mari kumusha. Muzvinafundo Ncube vakataura pamusangano wakaitwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muno muAmerica muNew York. Hatina kukwanisa kubata muzvinafundo Ncube kuti tinzwe zvizhinji paurongwa uhu. Asi kuti tinzwe zvakakurukurwa kumusangano uyu, tabata chimwe chizvarwa cheZimbabwe chakapinda musangano uyu, Dr. Tonderai Taylor, vakabva kudunhu reGeorgia.
Zvirokwazvo, takaona mukana iwoyu wekuti tinzwe mutungamiriri wenyika yekuZimbabwe vaMnangagwa vachitarangura kuti isu vari kuno kudiaspora kana tichida kuisa mari yedu kana kuinvesta muZimbabwe tinobudirira sei. Vakatsanangura kuti mukana uripo tinogona kuinvesta kumining kana kuagriculture muzvirimwa. Nzvimbo idzodzo idzo dzine mukana wekuti isu vari kuno tinokwanisa kuinvesta. Vari kukurudzira vese vari kudiaspora sesu kuti kana muchida uyai muinveste sevana veZimbabwe. Chatakatakuda kunzwisa ndechekuti kana taisa mari yedu mainvestment program ekuZimbabwe iwayo, kana taa kuida tinoitora sei maererano nekuti makore apfuurayo taiti tikaisa mari kana maanda kuitora zvaisabvira. Dzimweni dzenguva tikavhura maakaunti kuZimbabwe vanogona kungofuma mangwana mari iyayi yanzi yakuchinjwa yakuitwa local currency yekuZimbabwe. Saka ndo zvinhu zvikuru zvatakachita kunzwa kuti isu vanhu vediaspora kana tichida mari yedu tinoiwana here iri maus dollars saizvozvo.
Saka vakati vachikupindurai mibvunzo iyoyi,
ndopavakapa mutungamiriri wefinance vamutuli Ncube kuti vatitsanangurire kuti pari zvino vakaisa urongwa hwekuti isu kana chiinvesta kubva kunze kwenyika tinokwanisa kupiwa mari yedu, tinokwanisa kuitora zvakare semapinzi ratenge takaita pasina chinokonesa. Ndo chikuru chataita kunzwisa ichozvo pavaisinipari zvaitaura.
Tinonzwawo kuti Profesa Ncube vakataura pamusoro pemadiaspora bond, vana veZimbabwe vari kunze vakawanda vari kuda kunzwisisa kuti anenge akamira sei, achishanda sei, achizokwanisa kuvabatsira nenzira ipi.
Pamusangano watanga tina isu navo vedhozoya vanga vari interested nenyaya yekuinvesta havana kunyatsoti dedemu dedemu, asi pane zvavaitaurawo zvokuti vakaita Victoria Falls offshore nestock market, nekuti vanhu vanokwanisa kuinvesta mari yavo through the bond in Victoria Falls stock market. Saka inenge ingori maus dollars imomo vachiitora zvakare semaus dollars. So kana vachinge vachiinvesta in that bond uri kuinvestwa kuVictoria Falls stock market, and in the opportunity, put it, it's almost like an offshore, your offshore market where you just put your money in Momo, water as a carry. I ended through the normal system, Zimbabwe mandatory policy, no reason to finish something.
Saka muchidimu kana mukupeta hurukuru wedu vana veZimbabwe vakapinda musangano vakatambira zvakadi urongwa iwo une vimbiso dzese idzi
vana veZimbabwe vakapinda musangano mukazhinji vaida kunzwa kuti vanga vaida kuti vazive kuti kana vachienda kuZimbabwe kuti varonge urongwa kuti kambani yavo ino investa muZimbabwe kazhinji zvinotora nguva yakakura asi takatsanangurwa kuti izvo vanhu vezita vane yaonoti one stop shop yekuti mukakwanisa kushandisa ivawo kuregister makambani yenyu zvinotora nguva pfupi pfupi uye hazvizoendini vamwe madepartments yekuti munenge makunetsera kutsvaka kuti ndogadzirisa sei zvemataxis ndogadzirisa sei zvename registration iyi zida inokuitira zvese paunoti one stop shop yavo iyoyo so ndo zvaidiwa nevana vezimbabwe vazhinji vanga vari mukuti ko vanodire kutirerutsira kuti kana tichiregister tisatore nguva ndo chekutanga chechipiri chekuti isu sevana veZimbabwe kana tichida kuti tinge tichiinvesta muZimbabwe tipiwo mukana seuri kupiwa maforeign companies saka vakativimbisa kuti tichinge taenda neurongwa hwanga vaita vanokwanisa kutipa saizvozvo tichinge tine mari yedu vanokwanisa kutipa kuti titire maopportunity ekumaining saizvozvo lithium agriculture.
Chizvarwa cheZimbabwe Dr. Tonray Taylor vari parunare kuAtlanta mudunhu reGeorgia muno muAmerica neStudio 7. Tombotarisa misoro yenhau. Bepanhau reHerald rine musoro wenhau unoti mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaisa mutemo weNational Peace and Reconciliation Act mumaoko egurukota rezvemitemo vaZiyambi Ziyambi. Sangano renhau reZim Live rine musoro wenyaya unoti mutauriri wemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vaGeorge Charamba neZuro vakati vaMnangagwa vakakanzura rwendo rwavo kuCuba nekuda kwemamiriro ekunze akanga asina kunaka kunyanga hazvo paine makuhwa ari kukura anoti vakafanobata chigaro chemutungamiri wenyika vaConstantino Chiwenga havasi kunzwa zvakanaka. Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Sangano renhau reReuters rinoti musoja mumwe chete akaurayiwa vamwe vatanhatu vakakuwadzwa muSomalia nesvondo apo munhu aiva akazviteya nemabhambu akazviputitsira pakamba yemauto iri kumawirira kweguta guru renyika iyi reMogadishu. Sangano renhau reAssociated Press rinoti satellite yekusora yehofisi yeUS National Reconnaissance Office yakapinda muchadenga nemugovera yakatakurwa nechitundu musere musere cheUnited Launch Alliance Delta 4 Heavy. Nengo dzebato reDemocratic Party muAmerica muArizona dzinonzi dzakapika nemugovera kurwira kodzero dzemadzimai mushure mekunge dare radzosera mutemo wakatanga kushanda munguva yehundo yekurwisana kwevanhu muAmerica uyo unorambidza kubviswa kwepamuviri chero zvadii. Mutongo uyu unoti dunhu guru kana kuti state rinogona kupomera mhosva vana chiremba nevamwe vanobatsira mukubviswa kwepamuviri kunze kwekunge zvakakodzera kuitwa kuitira kuponesa upenyu hwaamai. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kuitika muno muAmerica tabata chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vari venyanzvi munyaya dzezveutano.
Tingati nyaya yokurambidzwa kubvisa pamuviri kana kuti abortion muchirungu inyaya yatidzidza kwete kuArizona chete asi nyika yese yeAmerica matunhu yese nekuti tinoona kuti bato remaRepublicans riri kusimbirira nyaya yekuti kubviswa kwepamuviri kwanga kuri kuitwa muno muAmerica zviri pamutemo vari kuti ivo sevanhu vane chitendero chechikristu vanoti humhondi kuuraya vanhu vanga vachazozvarwa vachazobatsira nyika ino ukuwo maDemocrats achiti iwo ikodzero dzemadzimai kuita zvavanoda nemiiri yavo haisi basa rehurumende rekutongera nekusarudza kuti vanhu vanofanira kuita sei nemiiri yavo. Saka tinoona kuti pane makakatanwa pakati pemapato mairi aya
Zvii zvamungataura pamusoro pezvakaitika kuArizona? Takanangana nenyaya kuArizona iyoyi.
Takanangana nezvakaitika kuArizona izvi. Tinoona kuti pamutemo chaipo dare rekuArizona rakangotevedzera zviri pamutemo kuti ndomutemo ugara uriko. Mutemo hongu ndewakare kare wakatanga mune anonzi Mahawe Code 1864 ne1901 kaisa mutemo iyoyo yekuti madzimai haana kodzero dzokubvisa nhumbu kana dzokuita maabortions. Asi zvanga zviri zvakare kare izvo. Panguva idzodzo madzimai anga asina kana mvumo yokuvhota. Saka tinoona kuti pane sanduko huru kwazvo muno muAmerica kubvira panga paine mutemo iyoyo. Saka zvapachena kuti ichi chitsvambe chakaitwa nedare kuti vanogadzira mutemo vachigadzirisa mutemo uyu kuti kana sezvekutaurwa nemadhemokrats ubvitswe kuiswe mutemo mutsva unoenderanawo neupenyu hwemazuvano. Asi tinoona pachanetsa ipapo nekuti dare rekuArizona kana kuti paramendi yekuArizona yakazara maRepublicans uye ndo vanotarisirwa kuti musarudzo dziri kutakatarisana nadzo dzemamidterms dzemuna November idzi ndo vanotarisirwa kukunda kupfuura madhemokrats. Asiwo kutonga uku kwapa mukana mukuru kumadhemokrats kuti vanyanye kurwisa pasarudzo dziri kuuya idzi. Uye tinoona sekuti kana vakange vakubudirira ndivo vachaita kuti mutemo uyo usanduke.
Sezvo nyaya iyi yasimudza mutauro pakati pemapato eDemocratic Party neRepublican Party, zvii zvamungataura pamusoro pemapato iwayo?
Tinoona kuti bato remadhemokrats riri kutarisa kodzero dzevanhu. Vari kutiwo zviri kuitwa nehurumende dzematunhu zvekutora kodzero dzemadzimai kubvisa pamuviri, kuvabvisa pakodzero dzinosungirwa kuti munhu wese ari muAmerica ainge ainadzo. Vaakutiwo hurumende dzematunhu idzi dziri kutora kodzero dzemadzimai zvavari kuramba vachiti aiwa America yavako mazuvano iAmerica inopa munhu wese kodzero dzekurarama mararamiro anoda zviri pamutemo muno muAmerica yese. Ukuwo maRepublicans vachiti madzimai hafanhinge aine kodzero dzekungobvisa pamuviri nekuti vanoti iwo umhondi hwekuuraya vana vanga vachazozvarwa. Saka ndo makakatanwa ari paya. Tinoona sekuti maRepublicans vari kuenderera mberi, takatarisa kana mutemo weArizona iyoyo, vakuenderera mberi vachiti madzimai haana kodzero idzodzo. Uye zvekare kana mapiritsi ekuronga mhuri, maRepublicans vaakuti ngaabviswe kana zvinoshandiswa pakudzivirira kuti madzimai asabate pamuviri, vaakuti zvese izvo ngazvibviswe. Zvinova zvaakudzorera America kumashure chaizvo like a century kana makore anopfuura zana kudzokera kumashure muupenyu. Uko madhemokrats achiti aiwaka tava mu21st century, tava vanhu vasanduka vapembenuka kubva munguva dzakaiswa mitemo iyoyo. Saka ngatiraramei upenyu hunoenderana nenguva dzatiri dzinoidzi. Ndoko makakatanwa aripo.
Chizvarwa chezimbabwe chiri muno muAmerica vaFrank Guni vanoenyanzvi munyaya dzezveutano vari parunare muno muWashington DC nestudio 7.
Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Maswerasi pastudio 7. Inini ndingori nechichemo chimwe chete. Ndinogara ndichichitaura audio yangu aitorwe. Ife nangu ndonzwisisa kuti anenge akawandisa hongu. Paichapindawo ndongoda kuti munzwewo kuti tinongokumbira kuti nekuti munotaura kuti hamuna divi ramakarerekera hongu, tinoda kuti mumbobalansisa sekunge paipa pamunoti mukafonera mutauriri wekuMDC webato reMDC, mofonerawo mutauriri webato reZANU-PF. Handiti munovafonera paipa both sides then votaura maonero avo vachiita sevanopikisana. Handiti ndozvata ndichikumbirawo kuti pamaaudios apa tinongonzwa vanhu vari joni chete. Handiti ende vanhu vari joni vagara vanongochema nechavanochemera chinhu wani. Ko munodii kuti mambotora bhozi maudio anopinda kwamuri imimi akawandisa hongu. Asi chikumbiro ndechekuti munodi kumutoro audio yemuzano PF ne audio ye anenge achipikisa ku triple C kana nino kupi rinobato handiti sinzi triple C ne zano PF ndozvinonyanya kupokana. Tichikumbira kuti mungo selecta kuma audio 4 anopinda ayo. Mungo toro 2 zvobalanza kuitira kuti zviite sezvinonyatsoratidza kuti hamuna zvishuwa kwamakadi kwamakarerekera, nekuti vanhu vejoni vagara vane chema nechinwana. Saka tinongoda kuti tinzwe kune vanhu vese. Ndochikumbiro changu ichocho. Tongoda kunzwa kuna vanhu vese wezano PF opinda ipapo. Wetriple C opinda ipapo. Tunzwa mativi awo ese kuitira kuti tizive vakavharika ovhurika ndokuti zvinyatsoita. Ii ndo maonero angu yayo, ndo pane pfungwa dzangu sekutaura kwamunoita kuti hamuna divi ramakarerekera. Totumira manzwi edu nemaonero edu asi nemi Studio 7 ndiwaya manzwi achona. Tokumbira kuti muitewo sisinemi Studio 7 asi ari manzwi edu atatumira. Tatenda
mangwanani vashamarari vose kustudio 7 nevateereri vose kumatimana enyika. Indangotirega nditaurewo ndinorwadziwa zvikuru nemashoko ari kutaurwa nemutauri ari kutaura palife talk ari kumirira ZANU PF. Mashoko ake ari kutaura ekuti ZANU PF iri kuitwa zvinhu zvinobatika zvekuvaka madhamu, zvekuvaka mabhodha marabheti bridge, zvekuvaka mugwagwa. Haana musoro mashoko iwayo, nekuti chinhu chekutanga pamba kana uri baba, chekutanga chaunofanira kutanga kuziva ndechekuziva kuti vana vadya vaguta here. Ndochinhu chekutanga ichocho. Vana vako vakadya vakaguta zvinoita kuti vana vako vasatambire kumaraiti. Zvino kana ukatanga kuvaka madhamu nekuvaka migwagwa, ivo vanhu vachingopemberereka nenyika nekuda kwenhamo, unenge uchiti uri kugona chii? Hamukuru avo ngavazive zvavanotaura. ZANU PF hapana kana chairi kuita kana wani. Kana dei nyika iyi nezvinhu ichiita zvinhu zvakanaka, zvinongoonekwa zvega, hazvimbozori zvichitsvagwa kana kutaurwa nemuromo womunhu. Zvinongoonekwa zvoga nemaitiro anenge achiita vanhu vari munyika imomo, mararamiro avanenge vachiita. Anongoradza ega kuti zvinhu zvedu zviri stable. For example, onai vana Botswana, onai vana Namibia, onai vana South Africa, haumbofu wakanzwa kuti vawanikwa vachimberereka kune dzimwe nyika nenyaya yekuzvinhu zvavo havaiti zvokutsvaga kana zvokutaurira vanhu kuti isu tinoita zvakati, isu tinoita zvakati, asi kuti zvinhu zvavo zvinongotaura zvega. Chero ukaenda kumaruzevha kwacho munana nemubotswana, unongoona kuti vanhu vacho vagere zvakanaka nekuti ganda rake rinoratidza kuti ari kudya chiguta. Zvese zvokuvaka migwagwa, madhamu, mabhodha, zvese zvaari kutaura izvo zvaana mbudzi round about what what, zvinozoteera mumashure vana venyika vakaguta vachidya vachiguta. Saka vasatide kutaura zvokupenga zvavo zvese izvo. Kamu 2023 tiripo takuona kuti mucharamba muchitaura zvisina basa izvozvo here? Hapana wamunonyengedzera, nekuti tiri kutokuonai kuti hamusi kuziya zvamuri kuita. Munongozadza mazidhumbu enyu rovai pasi.
Mangwanani, mangwanani akanaka pano pastudio 7. Ina ndina mashoko akawanda, asi ndokumbirawo kuti mundibvunzirewo kana kuti mutibvunzirewo kuna vamutsvamba kuti kana vachitivo vasara negore neimwe mwedzi pamusoro kuti president vatare zuva remaelections, vanenge vachirevei? Vanoda kuita 6 years here vachingotonga, kwese zvatinoziva zvekuti 5 years. Hino kana vakati gore nedzimwe mwedzi, handichatohwisisi kana kuti vanhu vazhinji havachatohwisisi ipapa kuti vanoda kuti kudini vamutsvamba. Ngavazivewo zvokutaura semunhu mukuru. Vamutsvamba imi muri munhu mudhara, wakura, tototarisira chakanaka pakwamuri, asi zvamuri kuita izvi hazvina kana kutombonaka zvachose. Ndini hangu tipo ndagwadziwa nemashoko avamutsvamba.
Maradiko pastudio 7 apo vamukoma wande. Munoita basa nebasa ramunobata rina kudzidza kwadi dzamunotipa. Tikuno kuchiredzi ZANU PF kuvhundusira vanhu, vari kuvhundusira vanhu. Ngoti munokwanisa kuita mumimi musangano wenyu, vanenge vakutosvika, vakutosvika vakuti ichichi zviri kunetsa. Tokutendai nenyu kumisheni yamunotipa yechokwadi.
tinotenda vateereri tavatasuka kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau anokuonekai nemufaro ndini Jonga Kandemiri ndokusiyai mwena Chris Gande.